Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya nauzedu zanasi chishanu chikumi 14 2019. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwa vanoti kutadza kusadzikiswa kwevimbiso yehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki veMDC vaObey Sithole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimisi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vawanewo cheuviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Tine hurukuro negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis nezvingaitwe kugadzirisa dambudziko remagetsi munyika. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekusawedzerwa mari kwevashandi vehurumende nemamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.